Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati, sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi, zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years. This Christmas akuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas. Vanhu vanoita pressure, vanhu hatachitenga. But this year iritoita kunge tisati takutombosvika paChristmas. Saka ndingangoti business riri low, hakusinyatsa kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndo yatinosowanzoitawo mari. But this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Zvese hakuna mari tatisa kangwe tikangona maChristmas but havana mari mumutonotswera kana queen kana kushaya vanhu vakaomerwa wozi kuti zvinofambe nhonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanhuwe mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholiday yasvika izvi zvakaoma kana havana mari haisi kutenderera. Tasirawo kuti neholiday zvinogona kufamba but vakaipa hakuna mari kunzi upenyu hwakatotiomera. Vana vadatsvagira nzvimbo dzemagrade Johani ndopari kufamari dzacho vati mari hakuna.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ina hakukatyamadzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi. Muchirungu anoti low wage economy. Zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera. Iyo iri low wage economy sokutaura kwandaita pachirungu asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya urombo hwavo hunotingo hwakutowana.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vaWanda Kapesa vati vagadzirira kisimusi zvakakwana.
Vabereki ini ndikufairwa nechrismasi zvaizvozvi. Krismasi iri kundiita bhoo bekanzi ndozorakazvara yes ndagadzirira krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunoroserwa namadhamba dheni. Ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino kisimisi change ichicherechedzwa musi wesvondo asi vazhinji vachichema-chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.